Ini ndine Jonga Kandemiri nchiti enu msore na udzanasi chishano kuvumbi 12, 2019. Guru kotare zvemari muzvinafundo Mutuli Ngube, avari muno muWashington DC kumisangano neIMF neWorld Bank, kumucheto wemusangano uyo vakavimbisa kuti Zimbabwe ichaparura mari itsva mukati megore. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu kuchimanimani neChipinge kune vakavirwa nedambudziko redutu mupengo kana kuti cyclone Idai. Nyaya yekuri pavachena vakatorerwa minda yoramba ichikonzera mutauro munyika. VaNelson Chamisa voramba vachidomwa nematunhu akawanda kuti vatungamire MDC, ukuova Douglas Monzora havasati vadomwa kana nedunhu rimwe kuti vatungamire. Vatsigiri venhabvu vomirira kunzwa kuti Zimbabwe ichapinzwa mugungano ripi makwikwi eAFCON na8pm manheru ano. Muchirongwa cheLive Talk na8pm nhasi tiri kutarisa misangano yeIMF neWorld Bank iri muWashington DC uye mashoko egurukota rezvemari ekuti Zimbabwe ichange yave nemari itsva mukati megore. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose.